Vachitaura nhasi muchinoi pamusangano wavaita nevatori venhau, mumwe mukuru wemapurisa, Assistant Commissioner Martin Nyirenda, vati mashandiro avanga vachiita muutongi hwevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe haasi anofanirwa kunge achiitwa nemapurisa nekudaro vave kuvandudza mashandiro avo.
Mapurisa vakasvika pachidanho zvekuti hatikakwanisi kuita basa riri nezvo. Saka nekudaro zvazva kutiomera kushanda basa redu semapurisa. Saka mukuru wemapurisa anova Commissioner General of Police vati G. Matanga vakaona zvakakodzera kuti tite come up with a new team in the Zimbabwe Republic Police. Team yedu inotiyo ZRP rebranding to restore public confidence for peace and economic development in the Second Republic.
Vanyirenda vati mukuvandudza mashandiro emapurisa vari kudzidzisa kana kuyeuchidza mapurisa ose mashandiro akanaka sezvinodiwa nemutemo.
The rebranding process is Zimbabwe Republic Police. Tine retraining iri kuitwa yemapurisa as we speak right now.
Asi vatendai musonza ava vane nyaya iri kumatare dzimhosva yekunyomba vamugabe vati havaone mapurisa achichinja mashandiro avo. Vamusonza vati chingangoshanduka pamashandiro emapurisa kungoti vanenge votevedzera zviri kuda hurumende iripo yava Emerson Munangagwa vachisiya zvaiitwa pasi pavamugabe.
Hapana chinochinja, because nyaya yatiri kutaura yemapurisa ine nhoroondo yekuti ukama hwavo neyamuri kuti new dispensation wakambomira sei, wakatanga wakamira sei, ende iye manje wamira sei. Anezi kana muri kutaurirana change kuvandudzika kwekuti vachiita zvinhu madirwo azvinoitwa naMunangagwa avepo, vachisiya kuita maitiro azvaidiwa kunge zvinge zviri naMugabe.
Vamusonza vati mapurisa anofanirwa kuita basa ravo asingarerekere kumapato ezvematongerwo enyika asi kutevedzera zvinodiwa nemutemo inobata mashandiro emapurisa.
Chenji yatinenge tichida ndeyekuti mapurisa aite basa ravo maitirwo anofanirwa kunge zvichiitwa. Handiti semanyorerwo azvakaitwa musevisi chata yavo, zvisina chekuita nezvematongerwo enyika zvekurerekera kuhungirikini kubato rine chekuita nematongerwo enyika. Vaite basa ravo semapurisa.
Mukuru weboka reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA Zimbabwe vatavani moyo vati kudzidziswa patsva kuri kuitwa mapurisa hakuyamure kana vakasashandura mashandiro avachaita.
SemiSA Zimbabwe tinoona kuti mapurisa edu apinda muchirongwa chaanoticho chekushandura uvepo hwavo kana kuti rebranding muchingezi. Mubvunzo mukuru ndewekuti kuita rebranding yavari kuita kana kushandurudza maitiro avo kuchaunza here shanduko mumabasa avo? Vana mazvikokota vekushandurwa kwemabato kana kuti kwemakambani kana mabhizimusi vanotaura vachiti kuita rebranding kuchinja unhu, kuchinja zviito zvemusangano unenge wachitaurwa nezvavo kana kuti kambani iri kutaurwa nezvavo. Saka isu mukutaura kwedu ndekuti ngavasangochinja zita zvogumira ipapo, vosiya zviito zviri muzita idzva.
Vamoyo vati vakatombotaura nemapurisa muna 2016 vakamboita sevashandura mashandiro avo asi vati dzidziso itsva iyi yakatadza kugamuchirika sezvo mapurisa akatangazve mabasa avo asina kunaka ekusunga vanhu vanenge vasina mhosva vakaita sevatore venhau vanoita zvemutambo pamwe nevanotengesa mumigwagwa kuti vararame.
Zvaita kuti tione ndozvatinoona zvevakomana nevasikana ve263 chat vachidirwa chiutsi chinokachidzwa vari pakati pemushando. Ndozvatinoonawo zvakare kurohwa kwevatapi venhau vachiita mabasa avo. Saka izvi nekuyezve pavanenge vachitora nhau mapurisa achidzingirirana nevanotengesa mugwagwa, izvi zvinhu izvi zvinokanganisa chimiro chemapurisa edu. Chinokanganisa kudaro harisi zita, kasi hunhu hwavo ukashandudzirwa ukashandurwa ukange wavuchiona kuti vatapi venhau vane basa rinotsigirwa nebumbiro remutemo.
Kunyange hazvo mapurisa ari kudzidziswa nzira dzakanaka dzekuita mabasa avo nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti mapurisa achiri kushandiswa mune zvematongerwo enyika. Mwedzi wapera, vanorwira kodzero dzevanhu vanomwe vakasungwa vachibva kumusangano wekodzero dzevanhu kumaldives vakapomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende muchiitiko chinoonekwa nevakawanda vanorwira kodzero dzevanhu sekushandiswa kwemapurisa munyaya dzezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chiguriwa.